manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gume guru 1 2017. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reMDCT rinoti rinotambira zvaro chikumbiro chevakarwa hondo yerusununguko vari kuchikwata chava Chris Mutsvangwa chekuti varegererwe, asi richiti rakamirira kuona zvichaitika musarudzo dzegore rinouya. Sangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti vagari havasi kutambira kutengeswa kwechidimbu cheHarare Gardens nekanzuro yavo kuAfrica Sun Private Limited. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naamai Gwen Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT rinoti rinotambira zvaro chikumbiro chevakarwa hondo yerusununguko vari kuchikwata chava Chris Mutsvangwa chekuti varegererwe, asi richiti rakamirira kuona zvichaitika musarudzo dzegore rinouya. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nechikwata chesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association chinotungamirwa navaMutsvangwa, icho chakaumba boka richaona nezverunyararo munyika reWar Veterans Peace Initiative. Chikwata ichi chakatorawo mukana uyu kukumbira ruregerero kuruzhinji rweZimbabwe nemabasa akaipa akaparwa nevamwe vakarwa hondo yerusununguko makore ose adarika ekushungurudzwa kwevanhu veruzhinji zvikuru vanopikisa hurumende yeZANU-PF. Mutauriri weMDCT Robert Gutu vanoti sebato rinotya Mwari vachatambira chikumbiro ichi, asi vachitiwo chakatanga ndochakachenjedza. Ngatinzwei vachitaura.
Isu sebato reMDC tiri bato rinotya Mwari, tiri bato rinoziva Mwari, tiri bato rinoziva kuti kune tsika yokuregerera. Saka tikangoti tinozvitambira hedu zvakataurwa navaChristopher Mutsvangwa vachitivo vane urombo vakamirira vamwe vavo macomrades kuti mavo veterans pane mabasa avakaita mamwe echibanditi vachiponda vanhu, vachiuraya, vachipinya madzimai, vachipisa dzimba dzavanhu nezvimwe zvakadaro zvounharadada zvakawanda zvavaiita munyika mose umo. Asi toda kuzoti tione zvine zviito zvavo tichienda mberi kukamberi patiri kuendapa kuti vari kurevesa here kana kuti vari kungoda kutibata kumeso. Tinonyanya kudazve kutenda vaMutsvangwa pavakativo vava nekomiti ichange ichiongorora kuona kuti sarudzo ichaitwa gore rinouya 2018 ichaitwa murunyararo pasina mhirizhonga. Izvo tinozvitenda nokuti sarudzo zhinji dzomuno muZimbabwe dzinonyanyo kutarisana nedambudziko reviolence, vanhu vachityidzirwa kunyanya kumaruwa uko, vamwe vachitorohwa, vamwe vachipondwa zvokukuvadzwa kusara vava zvirema, vamwe kutovurawa chaiko, madzimai vachibatwa chibharo, misha ichipiswa nezvimwe zvakadaro zvounharadada zvinoitwa. Saka isu hatichiramba takaongorora nokuti hatisi vanhu vakaomesa mwoyo, tiri vana vaMwari vanoda zveumwari.
Vaguto, tinoona kuti iro sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rane zvipoka zviviri, kune chimwe chipoka chinotungamirwa nava Patrick Nyarwata. Mungaona here mapoka yaya achizoita zvimwe chete kana kuti vachiita zvakasiyana?
Izvo zvinonetsa kuti tingaona kuti vangaita zvimwe chete here, nokuti ava vefaction yava Patrick Nyarwata vasati vabuda pachena vachitaura ivo kuti vanokumbira ruregerero kana kuti vachada kuti pave nesarudzo inoitwa murunyararo. Saka tingati isu chakachenjedza ndechakatanga. Zvetinonyanya kutarisira sokutaura kwandamboita zviito zvavo kuenda mberi going forward, nokuti hanzi muromo hauzarirwi nerwizi Jonga.
mutauriri weMDCT vaobeti Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights rinoti riri kushushikana zvikuru nekushomeka kwevanhu vari kunyoreswa kuvhota uye vanyoresa kusvika pari zvino pasi pechirongwa cheZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC icho chakatanga mwedzi wapera. Mukuru weZimRights VOK Machisa vanoti rimwe dambudziko riri kutadzisa kunyoreswa kwevanhu vakawanda pazuva kushayikwa kwemacommissioner of oaths panzvimbo dziri kunyoresera vanhu kuzovhota. Asi vanoti sangano ravo richaedza kugadzirisa dambudziko iri kuburikidza nekuisa vamwe vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana vanenge vachishanda semacommissioner of oaths. Vanotiwo vari kushushikana nekusabuda kweveruzhinji vachienda kunonyoresa. Ngatinzwei hurukuro yataita navamachisa pamusoro penyaya iyi.
Tirikuona kuti pane kusasungunuka kana kusafara kwemhuri yeZimbabwe nenyaya yekuti pane kunonoka kuri kuitwa. Pari kutora nguva yakarebei munhu mumwe chete asati arejistwa kuvhota, uyezve nyaya yemacommissioner of oaths iri kuti nesei panenge pasina macommissioner of oaths vanofanira kutomboenda kumwe kuti vanokomishinwa nyaya yavo yeproof of residence vonobhadhara madhora futi ikoko. Saka kurudziro yedu yatati nayo ndeyekuti kana ZEC dai yaikwanisa yaifanira kuti imeke sure kuti macommissioners of oaths aya anowanikwa aripo nguva nenguva. Uyewo isusu seboka rakazvimiririra tiri kushanda nemagweta akati wandei wandei tiri kufungira kuti tichazama nepatinogona kuti tinge tine macommissioners of oaths edu anenge ari kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
Asi muri kugutsikanawo here nemabudiro ari kuita vanhu vachienda kunonyoresa kuvhota kunyange hazvo zviri kunonoka?
Hatisi kugutsikana nokuti vanhu havasi kubuda neuwandu hwavo. Handisi kuudza kuti tiri kuzama nepatinogona isusu seboka reZimRights kuti tikurudzire vanhu endai munorejista kuvhota, asi tiri kuona pane kunonoka kuri kuita vanhu kuti vabude neuwandu. Asi ndichataura ndichiti hari yavira zvayo, asi kuti tichiti taakuda kumona hatisati taakumona. Pavachazoita blitz yekuti vaakurejista munhu wese, ipapo tichada kukurudzira kuti munhu wese ngaabude. Asi iko zvino nezvatinazvo izvozvizvi, haa, vanhu havasi kubuda, tinotigutsa.
Muri kuonawo here madzishe masabhuku nevamwe vemamwe mapato vari kupindirawo mumafambisiro ari kuitwa zvino?
Izvozvi kunotori nezvinhu zvakawanda zvatiri kuona zviri kuitika mumacommunities, zvekuti kune kumhanya kuri kuitwa kuya kwatingati matoitoi, kune kushandiswa kuri kuitwawo masabhuku nemamwe madzishe vachitoudza vanhu kuti inini kwatava kuenda uku kwakuda kuti musimbise musangano weZANU PF kana kuti kana musimbise musangano watinofungira kuti ndiwo unofanira kuramba uchitonga, zvinove zvisingabvumirwi nebumbiro redu remutemo.
Vanga vari mukuru wesangano reZimRights VOK Machisa vari parunare neStudio 7. Sangano revagari vemuHarare reHarare Residents Trust rinoti nhengo dzaro hadzisi kutambira kutengeswa kwechidimbu chepaka yeHarare Gardens nekanzuro yavo kukambani yeAfrica Sun Private Limited kuti iwedzere hotera yayo yemonomotapa. Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti sevagari havana kutangawo vapiwa mukana wekuti pfungwa dzavo dzinzwikwe pasati patorwa matano, uye vekanzuro vacho vakapinda mumusangano wekutengesa paka iyi vanonzi vakanga vasingawirirani. Vanoti kana kutengeswa kwenzvimbo iyi kwakaenderera mberi vachatora matano anokodzera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru panyaya iyi. Ngatinzwei vashumba vachitsanangura.
Isusu sesangano chiri kunyanya kutinetsa ndechekuti zvinangwa zvekuda kutengesa chidimbu cheHarare Gardens hazvisiri kunyatsa kujekeswa kunze kwekungobuditsa pfungwa dzekuti imwe nzira yekuda kuwandudza kuwanikwa kwemari kukanzuru. tichikurukura nameya weguta reHarare wakaedza kuda kusimbisa kuti wakadhurisa nzvimbo yacho iyoyo kuti wehotera awa waremerwe nekuitenga uku wakanzuru ichiwana mari. Asi tikada kunyanya kuzvitarisisa, kune nzvimbo zhinji dzinogona kuwedzanga dzakatengeswa.
Iyo paka yeHarare yakakosha zvakadii kuvagari zvokuti mungasarudza kuti irambe iri zvairi pane kuti kanzuriwa nemari?
Kwatiri isusu, chikamu cheHarare Gardens chinowe mufananidzo kana kuti chinowe nechiremera chenhoroondo yeguta, nekuti Harare Gardens haina kutangwa iko zvino. Inzvimbo yawe mundangariro dzevagari kuti pose pawari Harare Gardens inzvimbo yemafaro, inzvimbo yekusanganirana, vanhu vanenge vachida kuwerenga, vanoda kusasana nevamwe vanoda kutora mifananidzo. Ndiyo nzvimbo yavanotiwo nzvimbo yakasununguka kuti vange vachisangana.
Saka mune matanha muchatora here sesangano?
Tichasvika panguva yekuti tinogona kuenda kumatare edzimhosva tichimboenda kundobvunzavo kuti zvinoita here, zvinokodzera here kuti kanzuru imwe inotengesa nzvimbo yakakosha kudaro kuvagari. Takaona vachipa adveti mumanewspaper, tiri kuzivisa vagari kuti ipai pfungwa dzenyu kuti kutengeswa kwenzvimbo iyi kusabudirire.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemuimbi wenziyo dzechitendero Shumirai Gumbo. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7.
Tinotenda
zvabasa nekutikoka. Tirikunzwa kuti pane urongo hwauminahwo hwekutsikisa damba refu idzva. Mungatudze kuti rinonzi damba refu iri?
Damba refu idzva ratirikutsikisa rinonzi nguva yaMwari. Tirikutarisira kunge tapedza kupera kwaOctober kana kutanga kwaNovemba.
Sei makaripa zita rekuti nguva yaMwari?
Ndakaripa zita rekuti nguva yaMwari nekuti ndakandwa mukati memwoyo wangu kuti nguva yaMwari kana yakwana, uye nyangwe zvinotaurwa neshoko raMwari kuti kana nguva yaMwari yakwana hakuna anogona kumisa ropafadzo yaMwari kuti ive pamusoro peupenyu hwako. So ndosaka ndakaita zita iroro rekuti nguva yaMwari yekuti imaropafadzo adururwe pamusoro peupenyu hwangu, pamusoro peupenyu vamwe vanhu vakasiyana-siyana vangadai vanga vachimbosangana nezvimhingamupini zvakasiyana-siyana. Inzira yekuda kungokurudzira vanhu kuti nyange zvinhu zvikamboita kunge zvaoma, kana nguva yaMwari yakwana yekuropafadza hakuna anogona kusvika mabreaks eropafadzo.
Mungambotimbire here zvishoma iko kamboika kaka?
Zvakanakai. Nguva yaMwari yako yakwana, nguva yangu yakwana, tarira yako yakwana, hapana anotsika mabreaks. Ndiyo korasi yacho.
Thank you.
zviri nyore here kutsikisa manzi muZimbabwe?
Pari zvino ndingati zvava nani, hatingati zviri nyore. Ndichitanga kupinda mune zvekuimba izvi zvairema kuti uwane contract yekuti ukwanise kurekodha. Asi izvezvi recording studios awanda. Asi chinonetsa imari nekuti ndo panonyanya kukurira vanhu vazhinji pamari nekuti haasi affordable kune vanhu vazhinji. Asi kuvapo awanda mastudio muno muZimbabwe. Saka ndingati zvinorema nekuti zvasiyana nekare pekuti ukaenda kune studio sezvanga ari mashoma vanokuudza kuti imba uchidai, imba uchidai ndo zvatinorekodha. Pazvasiyana izvezvi kana uine style yako yemusic hapasina chakurestricta nekuti mari yako chete ndiyo inongotaura.
Ko iko kutengesa maCD kwacho kuri nyore here nekuti tiri kuona kaa kuti nyaya yepiracy inenge iri kunetsa hi makoronyera?
Kutengesa maCD ndokuri kunetsa nenyaya yekuti maCD azara mutown. Zvasiyana neka mumaroad mastreets vanhu vari kutengesa piracy yamadai kutaura. Zvasiyana nekare kwekuti maCD waigona kungotenga musinalong kana mnana express mashops angari reputable kuti vaimbi vaizowanawo maroyalties. But izvezvi uchingotsikisa nziyo yako iwe wacho usati watombotanga kuitengesa inenge yatozara mumastreets.
Zvekuimba izvi zvakatanga rini?
Ndakatanga kuimba ndiri mugrade 6. Ndiri kuchechi inonzi Zaeja Forward in Faith. Ndichikurudzirwa naivaiva mufundisi wangu panguva iyoyo naamai vangu nevamwe sisi vangu vanoimbawo zvakare.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa nekutikoka, Mwari akukomborere.
Aiwa, nemiwo tinotenda zvikuru. Manga makateerera kubva kumuimbi Muzvare Shumirai Gumbo muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri Washington DC, ndichiti murarane zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushayikwa kwezvimwe zvakaita semafuta ekubikisa nemafuta edzimotokari mumaguta kunonzi kuri kubatawo vanhu vekumaruwa, sezvo zvinhu zvizhinji zvavanowana muzvitoro kumaruwa ikoko zvichibva kumaguta uye zvichitakurwa nedzimotokari idzo dzinoda mafuta ekufambisa. Izvo zvinonzi zvinozoita kuti mitengo yezvinhu kana zvasvika kumaruwa ikwidzwe zvakanyanya. VaStanley Torima vekudete kumateveleland north vanoti mudunhu ravo maitawo dambudziko seriri kungobata nyika yose rekushayikwa kwezvinhu zvinosanganisirawo kana mari chaiyo. Ngatinzwei huri kure yataita navo panyaya iyi.
Kudete kwakatosunga kufanana nedzimwe nzvimbo dzose dziri munyika. Sezvo munongoziva kuti kana mafuta akashayikwa edzimotikari, chinoteerera ndechokuti zvinenge zvasara zvirimo mumashops zvichaita sei, mitengo yazvo zvichakwira. Kana mitengo yazvo yakwira, zvinenge zvitaridzira kune vakamboona vakamborarama upenyu hwa2007-2008 kuti zvinhu zvingangozoshayikwa mumashopu. Saka chinotevera ndechokuti kana mitengo ikakwira, zvichashayikwa mumashopu. Kana zvichishayikwa mumashopu, zvodzokera futi kupi kublack market. Mari haitombowanikwi, zvinhu zvakatooma.
Saka imi muri kurarama sei? Muri kuwana sei mafuta ekubikisa iwayo nepeturu nemari dzacho?
Mari hatitombodziwani. Mari hakuna, ndochokutanga. Chechipiri, mafuta wekubikisawo kana waita rombo rakanaka unokwanisa kungosungana nawo mushopu. But zvakaitika ndezvekuti pakakwira mafuta edzimotikari, mafuta iwawo wekubikisa mapraizi zati nakamba akwira saka po unenda une mari yogara uchijaira iyaye unosvika uchikwanisa kudzoka usina because hakuna mazano munano ogara ine mari yokuti anosarani kamwe kamari paruti
tirikunzwa kuti mune dzimwe nzvimbo zvakaita semafuta cooking oil 2 liters anzi yaifana kuita kuma $3 something yakuita kuma $5 kudzimwe nguva muachitana kuma $7 iko kwaari kuita mari
kuti vara chokwadi haugoni kutombozvisvika pa 2 liters ndezvekurorama zvomusiyoyo but kunoko asviri kuita ma $5.60 anga asati asvika kunana $7 handisati ndaona shopu yandakaona yange achiita $7 but ndomaomera zvaita mafuta okubikisa sipo yokugezesa nesipo yokuwadzisa zvakakwira musi wazvakwira chibato titopinda mumashopu kuti titenge takatombowana pakatovharwa pane imwe shopu yandakanga ndichida kuti ndinotenga yandajaira nokuda kwokuti vava kutoadjasta maprizes ivava kutonyatsokumagadzika papozisheni zvinoenderana nokuti kwavari kumatenga akuita mari
vanga vari mugari wekudhete kudunhu rematoweleland north vastanley torima vari parunare vari kudhete kwakare nestudio 7 iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naMai Gwene Mugabe vekereke Fountain of Life Word Ministries iri kuCalifornia muno muAmerica.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
Nokukwazisai mose musita ramambo Jesu. Ini ndinoitwa mufundisi Gwen Mugabe. Ndiri mwanasikana akazvarirwa mugweru, ndiri mwana wekwaMusembori. Asi ndakazororwa ndikanzi Mai Mugabe vanobva kuMashingo. Chandingade kukurudzira hama dzangu sevana veZimbabwe. Scripture yandakakura nayo ichindichengetedza. Jeremiah 29:11. Notudza kuti Mwari vane rongwa yakanaka neupenyu hwedu. Vane ndangariro dzakanaka dzekuti tibudirire tione ramangwana rakanaka. Pari zvino ndiri kushanda neushumiri hunonzi ILEM Interdenominational Ladies in Ministry yekubatsira vatungamiriri vana mindfulness vafundisi kadzi madikoni my elders echidzimai nekuti Mwari vane rongwa yakanaka nepamusana peupenyu hwedu. Saka takateerera pazuva ranhasi ndoda kutaura nehama yangu mwana weZimbabwe kuti Mwari vari kutifunga hazvina basa kuti zvinhu zvakamira sei ngatitizirei mavari nekuti vanotaura kuti idombo rakakwirira ndimwari vanotida dzimwe nguva patinoremerwa ndivo nhare yakakwirira kunyange zvinhu zvikaita sei kuronga kwavo hakusanduki nekuti imomo tozoudzwa kunzi zvinhu zvese zvinoshanda muzvakanaka kune vanoda Mwari.
Kune avo vari kuZimbabwe vane pfungwa dzekuti kana munhu achinga aenda kuAmerica kunana Canada kunana Australia UK haachanamati ishoko ira mungavasiri kuti hongu zvazvo takaenda kunyika dziri kure asi tinongonamata tichishumira zvekare even murimi rwechiona.
Amen. Zvandingangotauri ndezvekuti pane kunamata kunamata hongu kana wabva pamusha wabva paunenge wakakomberedzwa seni ndakabva ndichiri mhandara pressure iripo kunze uku kana usina kuwana support system asi zvandinokurudzira ndezvekuti kana wasvika muguta wana kumba kwekuti ndawana kwekuenda home church kana maona idzodzo ndidzo hama dzatinopuwa naMwari munyika yevatorwa ndizvo zvatakakwanisa kuti isu tisimbe guta rimwe nerimwe randakagara ndakasvikowana kumba kukuti padandiru Canada ndaenda ku Victory Bible Church padandiru ku Tennessee ndaenda ku New Life Bible Church saka musatye kurega vana vachienda asi zvakakosha kuti munge muchitarisa kuti wazowana here kwekuenda dzimwe nguva unosvikoshaya kwakafanana nekwaienda uri kumba asi kune scripture inondibata iri muna Hebrews chapter 10:25 hanzi do not be like those who neglect fellowship kana takadzidzisa vana vedu kana tikaramba tichivatsvaga tichibvunza kuti waenda wawana ani vazhinji vana vandagara navo mumba mangu vabereki vavo vanenge vachitoziva kuti izvo mwana wangu ari kugara kumba kwamai Mugabe namufundisi Mugabe
Ende kana achibva kumba, achibva kumusha mwana, zvakakosha zvakadini kuti unge uchimutsvagirawo navabereki, vane vana vezera rake mwana iyeye. Tovapa panhare kuti mwana ari kuuya ikoko kuchikoro. Vedu wei nditarisireiwo.
Tete Plaxidus, nyaya yamuri kutaura inyaya inokosha. Handizivi kuti vanhu muri kunzwa nyaya dzinotaurwa dzinonzi human trafficking. Zviri kuitika kuvana vedu veZimbabwe. Ini nepamusana pebasa randinoita vanhu vanotaura. Chikudza kuti ndakauya. Takanyora pamapepa kuti izvo tine mari asatina. Wouya kuno vana vototanga kugara nevarume zvekungodaro-daro. Nepamusana pekuti vanenge vachida kuisa sadza patafura. Saka kugadzirisa nyaya kuti mwana asati aenda anowanawo kwaanotizira zvikarema. Kwaenda anogona kusumudza runhare achiti ndaremerwa. Kana masama pane vamwe vana vatova vana vedu nepamusana pekuti vaiti kana yanguva yezororo vanofona togona kuuya vouya tongogara patiri ipapo. Nepamusana pekuti kana tiri kumusha tinoziva kuti izvo pazororo tinoenda kumusha, pazororo tinosangana semhuri. Asi kana vaakuno hakuchisina support system yaiveko kumushaya. Asi kana muchinge mavagadzirira whether iri kuburikidza neshamwari, kuburikidza nehama munashi, vanowana ivavo vanhu vekuti ndokwanisa kusvika ndidyowo sadza. Hama dzangu Mwari havana kutikanganwa. Ndinamatiwo nepachipfupi.
Ihongu.
Baba ndokutendai nemhuri yangu. Iyemi Mwari munoronga, munotivisa mumhuri dzakasiyana siyana, makaronga kuti tive mumhuri yeZimbabwe. Ndinotaura maropafadzo enyu panyika yeZimbabwe, kubva kuZambezi kusvika kuna Limpopo. Mwari ndinosumudzira maprovinces ese 10 eZimbabwe ndichaisa mumaoko enyu. Ndinoisa vatungamiriri vedu, ndinoisa mhuri dzedu dzeZimbabwe, ndichitaura ropa raJesu pamusoro penyika yedu. Chiri Mwari tirangarireyo, Mwari tirwireyo. Gore ratakatarirana nayo nemaelections, tinotaura runyararo rwenyu, tinotaura kuda kwenyu. Tirwirei muchitire zvakanaka. Muchengetedze vana veZimbabwe vakazara nediaspora. Mwari mutirangarise zvamakatidzidzisa tichikura. Tirangarire mhuri, tirangarire vabereki. Tiitirewo zvakanaka asi zvikuru sei ponesai mweya yedu. Muzita ramambo Jesu Kristu ndanamata kutenda.
Manzwa hurukuro yakaitwa na Prasidius Jeremiah wa Studio 7 na Mai Gwen Mugabe vekereke Fountain of Life Word Ministries iri California muno muAmerica. Iye zvino tokupai kambo kanonzi pamutongi kubva kanonzi pamutongo kachibva kuna Rashid K Muzori. Nzwisa chaiyo nzwisa yekambo pamutongo kubva kuna chikomana chepauzumba Rashid Knowledge Muzori. Kambo kabva kwamuri kachuya kabva kwatiri kuno ku Studio 7 kachuya kwamuri ikoko. Sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise musoro yenhau zvakare. Bato reMDCT rinotambira zvaro chikumbiro chevakarwa hondo yerusununguko vari kuchikwata chavaKris Mutsvangwa chekuti varegererwe nekukanganisa kwavakaita makore apfuura. Sangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti vagari havasi kutambira kutengeswa kwechidimbu cheHarare Gardens nekanzuro yavo kuAfrica Sun Private Limited. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Standekile Musanga.